Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 10 mbudzi 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi mashanu nevana. MDC Alliance inoparura urongwa hwekukwezva vanhu vanosvika miriyoni kuti vave nhengo dzebato iri. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vachiri kungoramba kutambira kuti vakakundwa musarudzo dzemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi mashanu nevana 254, zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete kuMidlands neZuro. NeZuro kwekare vanhu vanoita makumi matatu 30 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera ine vanhu makumi matanhatu nevana 64 vafa nechirwere ichi, kwozouyavo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana mashanu ane makumi matanhatu nemumwe 8561, vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine makumi maviri nevatatu 8023. Mukupera kwesvondo, National Council yebato reMDC Alliance yakaparura urongwa hwekukwezva pamwe nokunyoresa vanhu vanosvika miriyoni kuti vave nhengo dzebato segadziriro yesarudzo dzegore ra2023. Mutungamiri weboka revechidiki muMDC Alliance vaObey Sithole vanoti urongwa hwavo hwekukwezva nhengo itsva hahuna kungonangana nesarudzo chete, asi kuti nekurwisanawo nehurumende yebato reZANUPF nemutoo upi zvavo unobvumidzwa nebumbiro remutemo wenyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaSithole pamusoro penyaya iyi.
Nyika ino mamiriro yakaita inoda zano rinonunura matambudziko atinawo. Saka nekudaro papera weekend iyoyi takanolaucha tinoti 1 million campaign. Asi noda kuti correct zvishoma, 1 million campaign haisingori badzi 1 million campaign yekunoti tiugadzirira maelections, asi ugadzirira kurwisa hurumende yeZANUPF nenzira ipi zvayo. But tinenge tichida vanhu vazhinji, so tiri kutanga kunota kuti vanhu vawande kunosvika pa1 million. Zvatichazoita nevanhu 1 million wavo hatisisarudzo badzi, asi tichavashandisa kune nhunha dzedu zhinji kugadzirisa ramangwana redu. Angava mademonstrations chaivo, it is a signal yekunoti tinenge tine vanhu veruzhinji rwakaita saivoro. Hongu sarudzo dzichauya, asi tiri kuti pakati panhasi kusvika panoya sarudzo hazvigoni kuti ngofunya chisero tigumbate maoko edu tisina kurwisa hondo rusununguko rweshanduko munyika yeZimbabwe, tisina kurwisa kutambudzika kwedu, tisina kurwisa kusungwa nekushungurudzwa kwevana veZimbabwe. So tiri kuti chitsvambe uye ibasa ratinaro kubva nhasi kudzama richienda kusarudzo dzinotevera, tirambe tiripo tichitaura namazwi edu, tichitaura nemabasa sekutendera kwatinoitwawo nebumbiro romutemo kuratidzira kana tisina kufara nezvinge zvichiitika munyika yeZimbabwe.
Zvamatsanangura zvinhu here zvamuri kutaurira veruzhinji kuti vazive vasati vapinda mubato renyu? Nekuti vamwe vakataurwa kunzi tiri kutsvagirai kuti tinge tichizoita zvakawanda zvinosanganisira kurwisana neZANUPF, wanofunga kurwisana kwemaoko.
Bodo isusu sebato tagara zvemirizhonga hatiwaniki kwazviri. Hondo yedu huru yatinorwa nayo ndeyekutopedza mirizhonga munyika yeZimbabwe. Mungazivaini kuti history inotitaura pachena kuti nyika ino yeZimbabwe yatambudzika ruzhinji kubva even independence chingouya. Mirizhonga chinhu changachiitika munyika muno kuti zvichibva kuhurumende iri kutonga. So isusu kana tichinogadzirisa nyika ino hatirwisi hurumende nemirizhonga.
Muri kuzoita urongwa huku nenzira dzipi dzamunenge muchizopinda nadzo muvanhu?
Zvatichaita isusu, takaona isusu kuti vechidiki vanowanikwa kunzvimbo dzose dzose. Mungava mumadhorobha, mungava mumaruzevha, vechidiki variko. Saka isusu tine urongwa hwekuti tichafamba tichipinda paimba yoga yoga, kungava kumaruzevha, kungava kumadhorobha. Tine shoko ratiri kutaura rezvinhu zvatiri kunomiririra. Nokuti chinounza vanhu kuti vagone kufamba pamwe chete nesu inhau yekunzwisisa kuti zvamuri kumiririra ndozvinhu zvavanodawo. Chekutanga inyaya mabasa. Tiri kuona kuti muno munyika yeZimbabwe vechidiki vazhinji kunyange vakadzidza sei zvatopota shasha dzefundo vazhinji havana mabasa. Tabva taona kuti idambudziko riri kubata vechidiki. So mukufamba kwatinenge tichiita ishoko ratinenge tichifamba navo kuti zvatisina mabasa zvakafanira kuti batane pamwe sevechidiki kunounza mabasa mune ramangwana. Ndikataurawo zvekare nyaya yekupanana kweminda yatikati land. Munonzwisa imimi kuti kuno makaitwa chitonzi land reform magore apfuura. Asi mukada kunozvicherechedza vazhinji vakawana minda iyoyo. Vaiva vakuru vakanga varimo muzano pf. Vechidiko zvavo vari munyika yeZimbabwe vashoma vakawana mukana iwowo. Chimwezve chatinenge tichifamba nacho inyaya yeutano hwevanhu munyika yeZimbabwe. Mungaona imi kuti pari zvino utano kana kuti health system yemuZimbabwe haisina kumira zvakanaka. Ndikango ndiwo zvimwe zvezvinhu kana ndiwo mamwe emashoko atichange tichifamba nawo kuudza vechidiki.
Mutungamiri weboka revechidiki mubato reMDC Alliance vaObesi Tole vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiri kuramba kutambira kuti vakakundwa musarudzo dzemutungamiri wenyika. Nezuro vaTrump vakazivisa kuti vachatangidza kuita misangano nevanhu mumatunhu eAmerica vachivaudza kuti sarudzo dzakabiwa. VaTrump vakatoendesa nyaya yavo kumatare edzimhosva mumatunhu matatu, asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti vaTrump havabudiriri sezvo pasina umbowo. Ukuwo vari kunzi vakakunda musarudzo iyi vaJoe Biden vatotangidza kuumba vanhu vavachashanda navo muhurumende yavo. Nezuro vaBiden vakadoma chikwata chenyanzvi mune zveutano chicharwisa chirwere checoronavirus. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti kubvuma kana kusabvuma kwavaTrump kuti vakakundwa musarudzo hakukonesi kugadzwa semutungamiri wenyika munandira kwavaBiden. Tabata zvekare muzvinafundo Elliot Masocha kuti vatiudze kuti makakatano aya akamira papi zuva ranhasi.
Mamiri azvedero ndezvekuti vaBiden vakanzi ndivo vawina maelections kunyanya neAssociated Press vamapepa vanoongorora zvakadzama kudarika isuwo hedu vanhu vachiona kuti nyange zvazvo mavhoti achiri kuramba achiverengerwa achiverengwa mberi achienda hapasisina chichabuda mukuverengwa imomo chichaita kuti vaTrump vahwine. Saka pari zvino vaBiden vakatotanga basa rokugadzirira kuzogadzwa musi wa20 January nokuti ndivo vakanzi vahwina mavhoti avo adarika ari vaTrump zvakanyanyisa. Saka ndiwo pazviri ike zvinezvi.
VaTrump vanobvuma here kuti vakakundwa?
VaTrump semunhu wakatanga kutorambira maelection acho asati aitwa vanoratidza kuti vacharamba vachirambira vachiti ndakabirwa, asi handizvo zviri mutsika dzesarudzo yeAmerica.
VaTrump vanoda kuti matare edzimhosva adini?
Chinangwa chavaTrump ndechekuti matare edzimhosva avone pavanoti apa ndo pakaipa apa, zvokuti vaidzive kune vamwe vanhu vakafa vakavhota, zvekare kuna mamwe mavhoti akazosvika ayawo kuposta aya zuva racho rokuvhota radarika. Saka chinangwa chavo ndechekuti vedare redzimosha vati mavoti wayo avonekwe kuti ariko here akasvika sarudza yapera avonekwe kuti ariko here mavhoti avanhu vakafa akavhotewa agorashwa iwavo kana arashwa iwavo ivo vozoita mukana wokunzi ndivo vahwina asi damaonero angu nokunzwa zvinotaura nyanzvi dzemitemo zvinoratidza kuti aiwa hapana nyaya inotaura vatrump nokuti havasati vabuda nouyipo hwokubudisa umbowo chaihwo chaihwo saka havana umbowo hwokuti ndizvo zvinoitika muamerica
zvino profesa masvosva kana takatarisa zviri kuitwa navatrump izvi zviri kuitei kuchimiro cheamerica mumaziso edzimwe nyika
zviri kushatisa zita reamerica chaizvo kuita sokuti ndiwo magariro aamerica okumira musarudzo zvekare kana vava kuzoenda kune dzimwe nyika america ichitiekana sekunana zimbabwe kuti itai musarudzo dzakachena vezimbabwe vanobva vazoti aiwa imi kweinoita zvakadi zvakadi asi chiri kukangamwa vateereri chandioda kuti vanatodzisa ndechokuti chii vatirambisi kuziva kwenyu munhu waingorerekera kunhema munhu waingochema chema nokuita saka zvavari kutaura izvi ruzhinji rwezimbabwe zvokuti kuamerica kune sarudzo dzinomirwa inhema hakuna sarudzo edu kuna maindernational observer ari muno muamerica sokungoita sokuuya kwaanosiita kuzimbabwe ndivo vanotonyanya kuona ivavo hakuna umbowo hwanzi hwabuda kuti maamerica sarudzo dzinoita dzokubirana ivo vatrump pachavo havana umbowo hwavati vabudisa
kana vatrump vachiramba kupfuma kuti vakakundwa chii chinoitika apa
chinoitika ndechokuti vanopiwa nguva yavo kumatarenzi mhosva matarenzi mhosva anobva aisa nyaya iyi pamusorosoro yobva yokasira kugarirwa pasi yagarirwa pasi iyo nguva yacho ikapera kupera kwana December uku panofanira kugadzwa musi wa20 January hauzofo wakachinjwa kuti vabiden vagadzwe kuinda kuchigaro chacho ichi saka mitemo yemuamerica ichatevedzerwa zvekare kuita kwavari kuita kuenda ukoti kuratidza kuti system dzomuamerica dzinoshanda
saka vabiden vanogona kugadzwa zvavo kunyange vatrump vachiramba kupfuma kuti vakakundwa
chaizvo vabiden vanogona kugadzwa chaizvo ende namaonero atiri kuita zvavari kuita izvozvi kubvira nhasi chaiye vatofoma ofisi yavo yapresident elect vari kutoita zvavanofanira kunge vachiita panguva ino kusvika musi wa20 imomo musi wa20 January wavachagadzwa iwoyo saka hapana chinozombofa chakavakonesa asi mutemo weamerica bumbiro romutemo weamerica rinoti purezidendi mutsva une zuva rake rakatarwa risingazombofi rakachinja iroro
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masvosva vari parunhare kuOhio nestudio 7 vanhu vakawanda munharaunda yedombo shava vari kuchema muzvina bhizimisi wechidiki Genius Kadungure aizikanwa nezita rekuti Jinimbi vachiti aibatsira zvakanyanya munzvimbo iyi Kadungure akashaya nemusi wesvondo mangwanani munjodzi imumugwagwa Borodel muHarare mutauriri wemhuri yaJinimbi vaDarlington Kadungure vanoti mutumbi waJinimbi uchavhenekwa nevana chiremba nhasi uye ari kutarisirwa kuradzikwa nemugovera kudomboshava mukuzeya nyaya iyi Marvelous Muhlanganya uye abata mumwe mugari wedomboshava muzvare Chidogatsi
isusu Genius taingomusi yose kuziva kunongoitwa vanhu pasocial media ari munhu anofara uye ari munhu anoda zvekufara nekumwa doro achiita mashampagne mashampopo ake but isusu kwedu kudomboshava Genius aita akauya pashowground pagrowth point aipinda mabhavha achivharisa madoo obva akubvunza kuti doro rawinaro ndere mari madrinks awinawo ndere mari mawhisky ari mushofa awinawo ndere mari obva wampa prize Genius aisiya abhadhara doro iroro end aisabhadhara kuti ndikubhadhara shamwari dzangu ndikubhadhara hama dzangu aingoti munhu ese ari kupinda mbava muno machi ndikuda doro whether unomuziya whether haumuziye whether Genius wacho anoziya munhu ye aingoti munhu ese ari kuda doro ngaanwe doro munhu ari kuda arinwa drink ngaanwe drink nenhau yedelta kuti panodiwa maemptis pati mungaya nema empty zake and achitongo pa munu chiro wa asingazi anapeze ishoshu aibati nga kana 50 makrits edoro nema drinks achitishu ndesho kende za kumba kuna na baba kuna na mai kuza na baba na na mea wakwanzi kutuwa yu kusufara wali growth point uende sila kumba kwa kwetu kwa pati kwa bere kwa kene ama zao istezi ya umba kwa na jines kujitu kwa 1 week ye pati.
Imi vemu naraunda imomo memu domboshawa. Mucharanga rasei va genius kadungure.
This Christmas I'm not ishinenge shakami rasei because this is the talk was that every year mswa 24 December. Jinasa nyaso tingira munese my drinks. And angari munu ya yoku sii atingati aita shoku faira kana angaita shoku shamisira. Asite tongo za tumuna anoshu farira. And angari munu angani ya tunoti charisma. Who is very charismatic. Saka Amen. Tungonzi kwa kutitara sikirwa. Tukutunga zufila the gap ya kuti pane muna ayenda mkommunity. Because chokwa njiche kuti he was a great guy. And haiti pesi paano shika panenge pane mfaro. Panwa ninge wachimu fara. Achimu na kizikesho chukutu wananuka chimutira. Shamunungu wano pa mafidio wana chimutira. Motika zake wa shida wana motika zake wa chimu mti mdara mdara. Dutu waengu fari rao.
Mumwe mugari wedomboshava muzvare Chidogatsi ange ari parunare kudomboshava na Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Pepa nau rekroniko rinoti varairidzi havana kuenda kubasa nezuro pakavhurwa zvikoro. Richiti vabereki vazhinji vakadzokera nevana vavo mushure mokuona kuti hapana zvedzidzo zvaizoitwa. Daily News rine nyaya inoti hurumende yavamunangagwa ine tarisiro yekuti vaJoe Biden avo vanonzi vakakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica vachaedza kugadzirisa ukama neZimbabwe. Herald rinoti aizikanwa zvikuru nenyaya yemitambo Lazarus Gringo Bora acha chengetwa kumusha kwake kwarukweza kwarusape nemusi wechina. Boora akashaya nezuro mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga. Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchiti udza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Akadiku makadiku ndoitwa tirinzi. Biden office vachida singadi
studio 7 ku toti makadi komose makorokoto ava Biden makorokoto vemuno muZimbabwe de vaitawo saizvozvo.
Mamuka sei pa Studio 7. Situation iri maschools edi inorwadza. Tangova back to 2008 situation yekuti maticha vasingaendi kuchikoro. Dambudziko riripo ndekuti iyeye aripo iyeyu anonzi Mnangagwa ndiye akatozvikonziresa event kuma 2008 because ndiye akarambira kuti Mugabe aite hand over power kuna Tsvangirai. And this time around futi wazvipama futi saka tinotori nedambudziko guru because uyu murume anonzi Mnangagwa uyu anokuza kuti kana kuchifiwa ngakufiwe isu hapana kwatinoenda. Ndo statement iri pamwoyo pake chaipo chaipo muchiona nyika iko zvino ichiwedzera kuita marengenya. He doesn't care, never.
Makadi vashamarari veStudio 7 pamwe navatiriri. Ndinoda kutaura zvangu pamusoro penyaya yamuzvare Rusoya ari kuti vanogumbira kuti vapiwe goridhi ravo. Kuvanokuzodaro sei nekuti vakamboti vakatora bhegi risiriro. Kuvadii kudzosera murudzi webhegi rake vanovatamba nepfungwa dzedu. Inyaya iyi inondofungwawo kuti magoma chanotonga nyaya iyi. Hazotomboita uori kana munhu anofungwa kutotongwa zviri pamutemo zvakakodzera nemhosva yake. Ngavarege kumuregedza munhu vakadira havana zvavarikugadzisa zvaifanira ndiro. Bazi rinoona nezveuoro huri kuhoitika munyika ngavatorege basa racho bhozi vachitambudza mari unofanira kubhadhara vadzidzisi nevakoti kuchipuwa vanhu vanotoita zvekutotamba nemari yenyika.
Kadiko vashamarari vestudio 7 nevateereri vestudio 7, tautaurawo panyaya yaHenrita iyo yekuti ari kuti akatora bhegi ritsiriro. Akaritora kupi? Iye akabuda mumba make akaritora papi pacho bhegi risiriro? Vangu vari vangani? Achibva naro kupi? Akanga ariisa kumba kwake ikoko kuti azotora bhegi risiriro ndiani? Ngaarege kutaura zvepanyepo zviri pachena izvi. Ngaazive zvavaida kuita kuenda kuDubai negoridhi. Pekutanga ingaona kati ndakatumwa naali negoridhi iroro. Nhasi akutaura kuti akatora bhegi risiriro. Ngaarege kutaura zvekunyepa.
Hava Biden zvavapinda kudai so takutotarisirawo kuti zvinhu zvinofamba musha. Asi panyaya yemasankishini apa, aiwa ngavasamboda kuchinja pfungwa sedzavatrump, ngavaramba wakaita savatrump. Nekuti Zimbabwe ukada kutamira kuti kodzero dzevanhu chaiko chaiko hadzisi kuremekedzwa. Asi ndopaunowa Munangagwa achiti masankishen they should be uplifted without condition, but iwo they were imposed with the conditions. So izvo hatisi kuzvifarira. Tikada kutaurawo kuno gokwe tiri kunyanya kuafektiwa. Fanika unoona varimi tichipiwa grosari, ivo ndo vanoda mari, ndo vanozva kushandisa mari manje vana Munangagwa nachiwenga. Unozoona ungoti zvakaoma. Ndopaipaipa tichitaura takapemberera ngozi tichiti chi mudzimu kudana nganga neinonyenga mai. So iko zvino takutarisira kuti vachamisa deva uyawo.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani yePfizer nezuro yakazivisa kuti mushonga wayo kana kuti vaccine wekudzivirira coronavirus uri kuratidza kuita zvakanaka mukudzivirira coronavirus muvanhu. Pfizer inoti vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vakapiwa mushonga uyu vakakwanisa kudzivirirwa kubva kuutachiona hwecoronavirus. Mukugadzirira nekuongorora mushonga uyu, Pfizer inoti yakashandisa vanhu vanoita zviuru makumi mana nezvina 44,000 uye hapana akarwariswa zvakanyanya nemushonga uyu, ichiti ichakumbira mvumo yekutangidza kushandiswa kwemushonga uyu pakupera kwemwedzi uno. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti pachine kuva refu kuti mushonga uyu utange kushandiswa, vachiti pachine zvakawanda zvinofanirwa kuongororwa mushonga uyu usati washandiswa.
Mavaccine coronavirus ari kugadzirwa nemakambani akati wandei. Ndingatiti muchirungu tingati tasvika kuadvanced stages, kureva kuti tapachinhano chekuda kunopedzisira pane mamwe acho. Ari kumberi uku asvika kwekuti andopedzisira kutestwa kana kuti kuongororwa kuti aonekwe kuti anoshanda zvakanaka here. Kuti vaccine igadzirwe izonzi yaongororwa ikaonekwa ikatenderwa kushanda, manormal vaccines anotora makore anogona kusvika kana gumi chairo. Asi munoona kuti COVID-19 ari kutarisirwa kuti achatora less than 2 years kubva apa inonzi preclinical analysis.
Mushonga wePfizer watiri kuramba tichinzwa nezvawo wakamira sei?
Tikatarisa mushonga wePfizer wavari kugadzira nekambani yavo BioNTech imwe inobata nekuinosvika nekuBritain uku, vakatesta kana vakaongorora vanhu vanosvika 43,000 vakapiwa vaccine iyo inomba iyoyi. Asi ongoro yatiri kuita yatiroti isusu early indicative data, kureva kuti uchapupu hwekutanga hwatiri kuona kubva kuvanhu vashoma shoma vanenge vachitevera kushandiswa kwemishonga yekuti vaone kuti haisi kukuvadza vanhu here uye iri kuita zvainotarisirwa here. Mishonga data iroro kana kuti umbo ihwo huri kutiratidza kuti mishonga uyu nhomba iyi yePfizer inokwanisa kubatsira vanhu vakawanda chaizvo zvinosvika kuma 90% kuti kana vakazosangana neutachiona hwecovid-19 chekutanga vanodzivirirwa kuti COVID-19 isavabata kana yapinda mmiri mavo ikakwanisa kupinda mmiri mavo vanenge vati vane masoja anokwanisa kuirwisa achiuraya nechimbi chimbi uye vanhu vese vakati vapiwa mushonga uyo pari zvino hatisati taona anoti maadvesi reactions kana kuti hatisati taona varwarisa kana kuti vakuwadzwa dzingava nhengo dzemukati memuviri yavo hatisati taona vati vakuwadzwa nenhengi nevaccini zvinoreva kuti pari zvino iri safe uye inoratidza kushanda zvakanaka yatinoti efikasi saka zvese izvozvo zvinhu zvakanaka chaizvo
tingatarisira zvakanaka here pamushonga uyu
ingati muchidimbu mazwi akanaka abuda kunhengi kupfizer nekuti anotiratidza kuti tiri kuita progress ndingade kuti vateereri vazive kuti Pfizer haisiriyo chete ine mushonga uri kutariswa iwoyo wenhomba pari zvino pane mavhaccini anosvika gumi ari kusvika asvika mufinal stage iyoyo yephase 3 clinical trials mavhaccini anosanganisa AstraZeneca iri kuitwa neoxford university yekubritain moderna yomuno muamerica CanSino yokuchina China Institute of Biotechnology then Gamaleya yokuRussia then Janssen yeJohnson and Janssen Janssen yeJohnson Janssen ndoda kuti vatiri vazive kuti yakatisiyanei nedzimwe dzeseidzi nekuti iyi ndiyo chete pari zvino inoshandiswa jekiseni rimwe chete dzimwe dzese nhomba idzi unoti ukabayiwa sanhasi wotombomirira mazuva anokwana 28 kuti uzobayiwa booster kana kuti imwe yechipiri kuti nhomba yacho inyatsokubatira zvakanaka asi yeJohnson and Johnson ndiyo chete pari zvino inobayiwa kamwe chete yatiri kuona kuti iri kubatsira ese iwaya ari tiri andataura asvika mufinal phase yeclinical trials
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muwashington dc nestudio 7 chikwata chezimbabwe chemamighty warriors chabuda mumakundano egore rino ecosafa cup umo chaimbotonga makore apfuura michael kariati anotipa nyaya iyi
chekwata ichi charohwa 1-0 zvichitevera kurohwa zvekare 1-0 netanzania mumutambo wavo wekutanga kunyange hazvo chikwata ichi chabuda mumakundano aya vatungamiri vacho vanoti vari kushandisa makundano aya kuvaka chikwata chitsva icho vari kutarisira kuti chichabudirira kuenda kumakundano e2021 Olympic Games. Zimbabwe yanga iri mugungano kana kuti Group C. Makwikwi aya akatanga musi wa 3 mwedzi uno achipera nemugovera uno. Zimbabwe yakambosimudza mukombe uyu muna 2011 iri pamusha. Zvichakadaro Warriors arutatsirwa kusimuka mangwana akananga kuAlgeria kumutambo we 2022 Africa Cup of Nations uyo uriko nechina. Zimbabwe yaunganidza vatambi vakawandisa vari kubva kunze kwenyika kusanganisira Knowledge Musona, Kama Billiard, Tendai Darikwa, Jordan Zemura, Tino Kadewere, Marvelous Nakamba na Teenage Hadebe avo manager wavo va Wellington Mpandare vanoti vachaita basa nemazvo.
Tiri kutarisira kuti vakomana vataunganidza ava ndivo vakomana vachatiitira basa, vachatibatsira basa kuti saka tiri kufara chaizvo nezvataunganidza izvi ende tiri kutarisira zvakawanda pavari.
Tombotarisa mutambo wecricket. Chikwata cheZimbabwe chema Chevrons chiri kupedzisa kushanya kwacho kuPakistan mutambo wacho wekugumisira wemat20. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.